Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo kumvumbi 9 2017. Makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti haioni kunetsana kuri mubato rezano PF kuchipera nekukasika.
Dambudziko iroro handifungi kuti rinopera nekukasika kana vasina kugadzirisa nyaya yesucession yavakatarisana nayo yekuti ndiani achazotungamirira musangano nekutungamirira nyika.
Bato reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai rinoti riri kugadzirira kupinda musarudzo dzegore rinouya, panguva imwe cheteyo riri kurwisa kuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe. Gadziriro yekurima gorosi remuchando inonzi iri kufamba zvakanaka, varimi vachikurudzirwa kuti vashandise mikana yemadiridziro. Muchikamu chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuru yatakaita namufundisi Richard Kurumidzai Sabvute vechechi yeZayoja.
Ini nyaya ndinayo nhasi inyaya yekuberekwa patsva. Ndinoziva hangu kuti inyaya inotaurika mumasvondo mazhinji, asi nhasi ndinenge ndakarerekera zvikuru pakuberekwa munhu patsva mumweya, tichiziva kuti munhu anoberekwa panyama.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti haioni kunetsana kuri mubato rezano PF pakati pezvikwata zveG40 neLacoste kuchipera nekukasika, sezvo mapoka ari kurwisana ari kurwira nyaya yekuti ndiani achatsiva mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe kana vasiya chigaro. VaCharles Mutasa vanoshanda vakazvimirira vanoti havaoni kunetsana uku kuchipera kana nyaya yekuti ndiani achatsiva vaMugabe isina kugadziriswa. Asi vaMutasa vanoti vanhu vanofanirwa kuziva kuti kunetsana kwevanhu muzano PF ndekwevana vanyamunhu vari kurwira ZAMU, hakutadzisi bato iri kuita chirwirangwe panguva yesarudzo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Dambudziko iroro handifungi kuti rinopera nekukasika kana vasina kugadzirisa nyaya yesucession yavakatarisana nayo yekuti ndiani achazotungamirira musangano nekutungamirira nyika. Tiri kusaidi kwezano PF, saka dambudziko iroro nezviri kuitika zvese kungopishana kwavanhu vari kuedza kuzviisa pachinzvimbo chekuti vagone kuzotonga pachinzvimbo chavaMugabe.
Tinoona kuti mazuva apera chikwata chimwe chinonzi cheG40 chinoonekwa kunge chinotsigira mudzimai womutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ndicho chinenge changa chakasimudza mureza muzano PF. Asi zvinenge zvaakushanduka tichionawo zviri kuitwa kunana mai Sarah Mahoka naamai Sandi Moyo pamwe chetewo navasevhia Kasukuwere vanonzi vari kuchikwata cheG40. Zviri kurevei zvekushanduka kwemasimba izvi?
Zviri kungoratidza kuti vari kugona kurongera vamwe panguva imwe neimwe ndevapi, nokuti vanenge varongerwa vanombodzikirawo kana kuti vanorasikirwawo nemamwe mamembers achitobuda mumusangano sezvatiri kuona izvozvi. Pamwewo dzimwe nguva vanogona kuzodzokawo vaine simba, vaine zvavagonawo kunatsomisa zviri kuita kuti chimwe chikwata chiite sechinoderera.
Asi ivo vaMugabe kana amai Mugabe vane chavari kuwana cheuviri here kubva mumakakatanwa ari paya kwatingati kubenefit?
Dambudziko riripo rakanangana neutungamiririka, saka kana vari kumasaidi vachingopishana vega kureva kuti vari pautungamiriri zvaifanira kunge zvichiendeswa kwavari zvichivatemesa musoro, zvichida dzimwe nguva hazviendi kwavari zvakanangana navo, zvinongoperera muvanhu vari kurwisana ivavo.
Saka izvinosiya papi bato rezano PF vamutasa.
Hatinga bedu bato iri ringaita dambudziko pakusimba kwaro nekuona ini ndoona sekuti pese pavanoenda kuma election vanogona kupesana zvavari kuita izvozvo. Asi kana panyaya dzesarudzo ndinoona kuti vanga vachingoradza kuti vanhu vakabatana vari kuita zvinhu zvavo vakamira negwara ravo. Iyi ingori nyaya yekurwira dzamhuri imwe chete iyoro kuti ndiani unotanga kuyamwa chete. Asi tingati kana papa maelection nhoroondo inoratidza kuti vanoratidza kuti vakabatana.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Charles Mutasa vari parunhare muHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai rinoteriri kugadzirira zvakasimba kupinda musarudzo dzegore rinouya kunyange hazvo zvariri kurwira zvokuti mitemo ine chekuita nesarudzo yegadziriswe zvisati zvapera. Mutauriri webato iri vaDouglas Monzora vanoti bato ravo riri kutanga ndinodzokorora. Munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vanoti bato ravo riri kutanga ragadzirisa kuti sarudzo dzichaitwa gore rinouya dzinge dzakachena. Vamonzora vanotiwo bato ravo riri kurwisa kuti sangano reUnited Nations ringe richibvumidzwa kupinda munyika kunoongorora sarudzo sezvarakaita muna 1980. Kujekesa kweMDCT uku kunouya mushure memashoko ekuti bato iri harisi kuzopinda musarudzo kana zvarinoda kuti zvitange zvagadziriswa hazvisati zvaitwa. Ngatinzwei vamonzora vachitsanangura.
Chokwadi chiripo vana veZimbabwe ndechokuti MDC iri kupinda musarudzo dzegore rinouya. Sarudzo idzi ndidzo dzichaita kuti tipinze mutungamiri mutsva vaMorgan Tsvangirai paState House. Vamugada vachakwanisi kutonga. Saka isu toda kuti tiite sarudzo dzekuti tiise mutungamiri wenyika pamwe chete nemaMP nemacancellors edu. Saka tiri kupinda musarudzo. Zvino nyaya iripo ndeyokuti tiri kupinda musarudzo zvaita sei. Tirikutanga tagadzirisa zvekuti sarudzo dzacho dzinge dzakachena. Saka zvese zvatiri kuita izvo vabereki tiri kuitira kuti muvhote murunyararo, muvhote makasununguka, muvhotere munhu wamunenge muchida pasina kumbunyikidzwa, pasina kutyisidzirwa, pasina zvakare kurohwa zvakaboitwa makore ese aya. Saka zvatiri kurwisa kuti zvisavepo izvozvo. Saka ndokusaka tiri kuti United Nations ngaiuye zvayakaita muna 1980 youya yoita kuti tiwane sarudzo dzakachena sedzakaitika muna 1980.
Mungaona here hurumende yeZANU PF ichiita zvamuri kukurudzira kuti zvishandurwe izvozvo?
Hurumende yeZANU PF iyoyo yairamba bumbiro remutemo weZimbabwe iri. Asi takaikunda pabumbiro remutemo weZimbabwe yezvo bumbiro tinaro. Hongu havasi kuriteedzera asi bumbiro tinaro. Hurumende yeZimbabwe iyi yaitomboramba kuti hakuna rimwe bato rinofanira kuhwina maMP nemakanzera. Yezvo MDC ine maMP nemakanzera. Saka iripo MDC tangwara mazuva ano taakuziva zvinofanira kuitwa. Uyezve nyika ingava iri yeZimbabwe asi iri pasi peUnited Nations, iri pasi peSADC, iri pasi peAfrica Union. Kunyanya-nyanya hurumende iyi iri pasi pevanhu veZimbabwe. Saka isu tinogona kubvisa hurumende yatisisadi toisa hurumende yatinoda.
Zvakasaitika zvamuri kukurudzira mune makureva here kuti hamupinde musarudzo?
Hazvimbotadzi. Isu hatisi kumbofunga zvokuti zvinoramba kana kuti zvinoita sei nokuti isu tinorwa takatarisa kuti tinofanira kukunda.
Vanga vari munyori mukuru webato reMDC vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7. Hurumende iri kukurudzirwa kuti ishandise mukana wemari iri kuwanikwa nezvisvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuburikidza nekuita mishandira pamwe zvikuru munyaya dzekurima. Kurudziro iyi inobva kunyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Mandizvidza avari kuSouth Africa. VaMandizvidza vanoti vanhu vazhinji vakapiwa minda pasi pechirongwa chekugoverwa kwevhu patsva havana zvikwanisiro zvinoita kuti vange vachirima zvakabudirira. Dambudziko ravanoti riri kuita kuti nyika irambe ichishupika zvikuru munyaya dzezvekudya. asi vanoti hurumende inofanirwa kupa vana vayo vari kunze kwenyika mikana yekuti vashandise mari pamwe neruzivo rwavo vachibatana nevari kumusha mukumutsiridza minda mizhinji yavanoti iri kurarira. Ngatinzwei vachitsanangura.
We must remember also kuti Zimbabwe vamirira yakaita panyaya dzemari, Zimbabwe government haina trust, vanhu havai trust chaizvo nyaya dzemari kana kuipa mari. Iye zvinezvi tine nyaya dzakawanda dzekuti mari dzeZimbabwe dziri kushandiswa zvisiri izvo, hadzisi kuenda kwadzinofanira kuva dzichiinda. Saka izvizvi zvinonetsa kuti munhu aise mari kuZimbabwe pari zvino.
Totarisawo zvikaitwa nevana veZimbabwe kumusha kunze kwekungovaka zvivakwa zvakaita sedzimba nezvimwe, zvii zvavangakurudzirwawo kuita zvingapinza mari muhomwe yehurumende?
Vanhu vari kudhayasipora pane zvinhu zvakawanda zvakanga zvinokwanisa kuita. Chekutanga ndechekuti vanhu vari mudhayasipora vabatana nevanhu vari muZimbabwe imomo kuita maprojekt sikuru eagriculture. Which are agricultural produce, you know, exported outside the country. Zimbabwe is generally an agricultural country, and if you want to rebuild the economy, we should start from the agricultural sector. Like in Africa, East Africa, West Africa, Kunizar, the opportunity with it, Zimbabwe to get into foreign currency, like Rwanda. Saka nyaya yeagriculture ndopa tofanira kutengesa kuti vanhu vakatwa muinda vari muZimbabwe asi havana mari yekurima. Vanhu vari kudhayasipora vane mari, saka kunzeve kuti ane munda neane mari vobatana pamwe chete vorima. Of course panenge pane nyaya dzekubirana nematrasiwa ndo tokutanga. Kana tikakwanisa kuita agriculture yedu isimudzire, inobva yaitawo kuti mama industry akafana nefood processing yona canes vanogadzira majarini nechimechi zvotangawo kuproducer economy itanga kufamba zvakanaka.
Vanga vari mukuru wekambani yePickford Management Albert Mandizvidza vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Alistair Punye vanovaivo mutungamiri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Alistair.
Tofara kuva nemi.
Mukoma Alistair, mazuva mashoma apfuura gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vakati vari kushushikana zvikuru neuwandu hwevadzidzi muzvikoro zvepamusoro vari kutapurirwa kana kuti kutapurirana zvirwere zvepabonde kusanganisa HIV. Munoti kudini mashoko aya?
Chekutanga isusu kubva kuboka revastudents takaita research tikawanikidza kuti vakawanda vacho vanospreada zvirwere izvozvo maministers nemaMPs achiteka advantage yokuti vana havana mari, because economic national crisis yatinayo muno muZimbabwe yapenetrata to educational level kufind out mastudents their day to day life havagoni kuiafford. So the same ministers vari kuuraya economy, the same ministers vari kutadza kushuwa leadership, ndo the same ministers vanotivaba mari vonoishandisa kuabhuza mastudents vachida kuti vawane zvavanenge vachida.
Pane humbowo here vakati tsvikiti vapfunye kana kuti ndezvekungozorana madhaka?
Aiwa, pane humbowo, because ukauya for example kuInvest of Zimbabwe kana kuMSU kuevery Friday manheru toona mota dzemaMPs nemaministers zvichipinda mukampasi, votoona kuti uyo ndinhingi akunotora musikana akati.
Asi dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo?
Kugadzirisa dambudziko chekutanga isusu taachiti ngavagadzire efest ngavarevise economy or vabhinge magrants so that my students be capacitated. For example vanenge pane mwana anenge achibva kudotito, mwana anenge achibva kucholocho asina mari achigara nambuya, maconditions epayunivhesiti a day day to day life you need at least $5 kuti ugone kurarama. Uda kupinda assignment, uda lunch, uda dinner, uda breakfast. zvese izvozvo zvinozotengeswa pa college sakuti vana vavanoraramo pa college vagonewo kuti vapedze chikoro vagonewo kuti vasubmit maassignment avo in time vanenge vachida mari saka discipline yemagrants yayanga iri nani because vana vaigona kunotora mari vogona kutake care of their lives vari pacampus
saka pane zvirongwa here zvekudzidzisa vadzidzi nezvekuchengetedza utano hwavo zviri kuitwa nemi vadzidzi vacho nehurumende
hurumende zvino haisati yaita any activity but isusu seZimbabwe National Students Union toshanda nemaorganization akaita sana the Christian Student Movement kuita maprograms aida seneSRH peer-to-peer education mumacampus edu
zvirongwa izvi zviri kutambirwa sei nevadzidzi
patakazvitanga takazvitanga last semester which is last year pataa taona kuti pakubuda mastatistics aibva kunational aid council chinzi kune high rate yevadzidzi highest rate yevanhu vane aid vakumakampasi kamba taona kuti no mira titore tite macampaigns akaita sena graduate life campaign saka at first angane maturnout ari low but zvichifamba nenguva nenguva taakuona vanhu vakawanda vachiable to open up vachiuya but tichitanga paiya vanhu vashoma
iko zvino zvinhu zvakamira sei muzvikoro zvenyuma
it's a crisis because hatingati zvinhu zvakamira zvakanaka tikatarisa nyakuti day to day life yemucampus mwana anotostruggla kwemesi vanotoiti 0001 kuti munhu adyi kubva makuseni masikati anozodya kahwani nedhina saka itori crisis ida kutoadressa and number two because of militarization of macampus vedu ndofunga makazviona zvakaitika kumsu last of last week vachagoni nyange kuti vaadvocate kukuingecha nyange administration yavo nemaproblems ariko cause vanenge vachiitya kuti togona kurohwa togona kuabdactwa
mubvunzo wekupedzisira ndezvipi zvirongwa zvamungarongese zinhasi zvamungakwanise kushanda nehurumende kugadzirisa dambudziko iri uye pane zvamuri kuita here mati hurumende haisati yauya pari zvino asi pane zvamuri kuita here kuti muende kunotaura navo nyaya yeutano hwevadzidzi igadziriswa
zvakaitika last of last week takaingeta minister professor Jonathan Moore saka wayet to set a date kuti tisangane isusu sezinhaso neministry tiair out maproblems and tivape masolutions atingaona kuti anokodzera kuti tiwaite kumakampasi especially takatarisa nyaya yemalivelihood kuvadzidzi saka takamira kuti kusetwe date zvokuti tosangana rini neministry plus tikuingeja futi vana national aid council vana restless development kuti tione kuti tosolva sei nyaya yemalivelihood makampasi
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma alista nekupinda muchirongwa chedu
totenda
manga makateerera kubva kumutungamiri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu vaAlista Punye aiwa amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga Kandemiri
aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako gadziriro yekurimwa kwegorosi remuchando inonzi iri kuenderera mberi pamusorosoro zvikuru kune varimi vaya vakanga vadyara chibage chekudiridzira icho vave kukohwa mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vapaul zakaria vanoti varimi vegorosi vanotarisirwawo zvakare kuwana rubatsiro rwechirongwa checommand agriculture sezvakaitwa varimi vechibage ngatinzwei vachitsanangura
kune gadziriro yakasimba yekuti iko zvino vamwe vakakasira kurima vaya nevakatanga kurima vaine mairrigation vachirima chibage vazhinji vavo vaakutokohwa izvozvi kuti vagadzirire kuti mwaka iwo uno uyu chando icho chino chiri kutanga ichi vatinonobata maziko okutanga emwedzi wamei vange vatogadzirira kuti vaise witi yavo pasi izvozvo tiri kuzoona zvichiitika zvikuru kuma-A2 farms nekune mamwe aya atinoti ma-large scale commercial farms uyezve paine tarisiro yekuti kune rutsigiro rwakafanana nerwecommand agriculture yakaitwa kuchibage ruchapiwa kuna vanorima gorosi saka kune simba rakanyanya kuwanda nemufaro kune varimi vegorosi kunguva ino vachitarisira mubatsiro hwavachawana uye vazhinji vavo vatotanga kugadzirira.
Vazhinji vanotarisira kurima gorosi nemadiridziro, muri kuona here paine uwandu hunokwanisa kuzviita izvo?
Chokwadi tingava nematambudziko pano neapo, asi mazivire atiri kuita takatarisa vana madiridziro havana chikonzero chekuti vasarima gorosi kana vava vachida kurima gorosi. Tine mukana wakakura zvikuru wekuti vanhu vanokwanisa kuti varime gorosi vazviite izvozvo topanguva ino. Hurumende neveprivate sector taikurudzira isu takamirira varimi kuti gore negore tinotaura pamusoro pekuti ngatigadzirei matiridziro, tiite mairrigation, tiite madrip irrigation, tigadzire kana kuine madiridziro akanga akanganisika agadzirwe iwawo nedzimwe nzvimbo tizire madiridziro matsva. Izvozvo zvinotibetsera kuti tisarasikirwa nemukana wakaita seuno wokuti taikwanisa kuti tirime gorosi rinodikanwa nenyika yose, kwanditi inodikanwa nenyika yose, asi madiridziro edu ndoorakidza kuti asekuti mashoma. Asi varipo vanawo havana chikonzero chokuti vasarima gorosi.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero, uko muchanzwa huri kure yatakaita namufundisi Richard Kurumidzai Sabvute vechechi yeZayoja avari Maryland muAmerica.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Tinokuchingamidzai paStudio 7 Pastor Sabvute.
Ndinogamuchira zvikuru maita yanyine kundikoka.
Aiwa tataregai tikukokei zvakare, mudzoke mupamhidze mharidzo yenyu kuvana veZimbabwe.
Maita zvikuru ndinoda kupa rukwazviso kumhuri yeZimbabwe vakateerera kuchirongwa chino. Tinotenda zvikuru nekutipa mukana wekuti nzeve dzenyu dzinzwe zvatichataura pamusoro pesoko raMwari. Ini nyaya ndinayo nhasi inyaya yekuberekwa patsva. Ndinoziva hangu kuti inyaya inotaurika mumasvondo mazhinji, asi nhasi ndinenge ndakarerekera zvikuru pakuberekwa munhu patsva mumweya, tichiziva kuti munhu anoberekwa panyama namai wake. Asi tinoda kuzivisanawo kuti munhu anoberekwa pamweya zvakare, asi hazvingoitikiriche kungoitika nje. Kune zvinoitika, kune zvaunofanira kuita kuti munhu uberekwe patsva. Nyaya yangu ndakanangana ndakatarisa nebhuku raJohani. Johani ndiye mumwe maapostora aidikana zvikuru naJesu Kristu mwanakomana waMwari. Saka akawana mukana wekunyora bhuku ratinoti bhuku raJohani pachitsauko chechitatu kubva pavhesi ya1 kusvika ndingati hangu pavhesi ya8 ndopandingangogumira. Ngatitore nyaya yedu pana John pandataura paya chapter 3 pavhesi ya1. Nyaya iri pano ndeyako neni kuti wakaberekwa patsva here. Ndambotsanangura kuti munhu anoberekwa panyama nababa wake namai wake, sekuberekwa kwatinoitwa tose neni ndakaberekwa. Asi nyaya yechibereko chiri kutaurwa apa ichi chake zvemweya. Chii chaunofanira kuita kuti munhu uberekwe patsva? Handina ndinombotaura nezvechechi apa, ndiri kutaura nezviri kurehwa nesoko raMwari mubhaibheri. Nekuti yakave nyaya yakakurawo kuna Nikodhima. Nikodhimasi uyu anga ari mukuru wevafarisi, anga akafunda chose, zvichireva kuti munhu aitozivawo bhaibheri kupfuura vamwe vedu. Asi akaita dambudziko iroriri rekushandisa kuti uvambo huri kutaurwa naJesu uhu ndehupi, hunopindwa sei? Nekuti pataverenga pari kuti paive nemurume aive mutongi wemaJudha weboka remafarisi ainzi Nikodhima. Zvichireva kuti akanga ari mukuru pakati peboka ravo. Zviya munguva yaJesu paive nemapoka akati wandei, asi atinonyatsoyeuka pari zvino tinoona kuti kune ainzi maHerodian, kouya vatinoti mascribe wanyori, kouya mafarisi vanova ivo vaitendawo kuti munhu kana akakune ngirosi vaive nechitendero chavaitendawo munguva iyoyo, vaitenda zvokufa nekumukawo kwevanhu. Asi munguva yaJesu vanhu ava vaipokana naJesu. Asi uyu murume Nikodhima
akaona mimana yaitwa naJesu masikati, akaona kuti haana mabhunzi vaangagona kuita kune muranda wamwari Jesu masikati vanhu vachimuona, ndobva aenda usiku. Zvichida kuti iyeye akamuti netsei aona zvanga zvichiitika zvakamupeponya pamweya wake, saka akaenda usiku Nikodhima. Saka nyaya yaaitaura iyi yaitaurika usiku, zvichireva kuti nyaya yehombe iri pano yakazobuda pachena uri usiku pakati paNikodhima naJesu. Asi tiri nyaya yehombe pati tose muri wose anoda kupinda mudenga rasho.
Tichitarisa mari dzenyu neraramo iripo munyika nhasi, mungaibatanidza papi kune vatungamiri kana vakuru vari muzvigaro?
Mubvunzo wakanaka. Takatarira nyika yedu zvichireva kuti chapter iyi kana kuti mavhesi ataverenga aya anotiisa pachidano chekuti tizive kuti kune humwe umambo hunopfuura hwatinoona uno, umambo hunoendwa, umambo hunopindwa, umambo hunogarwa. Jesu maizo yake achitanga kuparidza kubva mubhuku raRuka anoti tendeukai nekuti umambo hwekudenga hwaapedyo, tendeukai nekuti umambo hwekudenga hwaapano. Zvino nyaya yehombe ndeyekuti umambo hwekudenga hwatiri kutaura nezvahwo ndiwo wavariro yemunhu mumwe namumwe panyika pano kuti apinde imomo. Hongu ndozova kuti kune vamwe vanhu vasingazvinzwisisi, asi zvirimo mumagwaro eshoko raMwari. Zvichireva kuti tingaende kumachechi, tingaite zvese, tingaite zvese, tingaite zvese, asi wavariro yedu ngaive yakanangana kuti tipinde muumambo hwaMwari huri kutaurwa naiye mambo wedu Jesu Kristu. Zvichireva kuti umambo hwaMwari inyika inopindwa. Saka umambo hwedenga inyika inopindwa. Tichiona kuti iye Jesu iyeyu ndiye mambo wenyika iyoyo. Asi mubvunzo ndeyekuti munopindwa sei? Zvino taakunzwa mhinduro kubva mukumuridzi weumambo anonzi Jesu. Oti iye Jesu ari kuti iye hakuna munhu anopinda muumambo umu hwandiri kutaura nezvazvo kunze kwekuti atendeuka, aberekwa patsva.
Aiwa, maita basa zvikuru mufundisi. Ndinovimba kuti vazhinji vachatambira shoko renyu nekuritevera. Tinotenda zvikuru.
Mwari akukomborerei zvikuru.
Vanga vari mufundisi Richard Kurumidza Isabvute wechechi yeZaoja vari parunare muFrederick mudunhu reMaryland kuAmerica. Kambo kanonzi Jesu isimba rangu kubva kuChrist Like Choir kachiuya kwamuri kubva kuStudio 7. Kambo Wrong Turn kubva kune muimbi Chamu Goroma akatiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina nditungamiri Nkomo.